manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbamuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 1, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirwere ichi hachingofambi chedhaka chinoparira nekuti vanhu vari kunyanya kufamba famba vachimbutirana vachiita zvese izvozvo regedzai izvozvo gezai maoko nesipo nemvura sanitizai zvese izvozvo chikurukuru ndochitanga tichingotaura futi ichochi chekubayirwa nhunda iyoyo
bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro
tanonyoresa kuvhota panga pasina mutsetsi panga pasina vanhu ndangosvika nekutonyoresa ndikabva
Urongwa weZimbabwe Electoral Commission wekufamba ichinyoresa vavhoti wotanga munyika yese nhasi asi vanhu vashoma vachienda kunonyoresa kuvhota. Zimbabwe nedzimwe nyika dzemusadik dzotarisana nerimwe dutu mpengo remhepo nemvura. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro. Zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matatu nevasere kana kuti 5338. Vanhu mazana maviri nevatanhatu kana kuti 206 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 229,666. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nemazana mana nemakumi masere nevatatu kana kuti 4,270,483. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri zvine makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi maviri nevasere kana kuti 3,299,628 vabayiwa nhomba yetatu vava zviuru makumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevasere kana kuti 56,458 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka Mukuzeya nezvenyaya nhomba iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwedenda iri munyika, Dr. Agnes Mahomva, ava vari kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba munyika vachiti Zimbabwe ine matura akazara nhomba iyi.
Inhamo yedu kutaurwa generali asi isu muZimbabwe sekuziva kwemakaita takatotanga kubayira nhomba iyoyo vamwe muAfrica manyika dzemuAfrica vasati atombotanga nekuti hanaka kungomirira ma vaccine kana kuti nhomba dzaipihwa vamwe nemama initiatives anga achingotaurwa akangowanda wanda aya takatomhanya mhanya senyika kuzvimiririra kunotenga inonzi procurement tega munozviziva imi kuti Ministry of Finance Treasury yedu yakabva yangoti petakangotanga $100 million paside tshe yekuti titenge chete mavaccine kwete yekuti tipe vanhu mapdm kwete yekuti tite maouti kungotenga chete $100 million tikabva tatotanga kutenga vamwe vachikumbofunga vachikumbokwena musoro kuti toita sei isakabva tangotanga kutenga zvakati takaramba takangobatanawo neshamwari dzedu dzakangosiyana-siyana takanzi chitidoneterawo asi nhomba zhinji dzetashandisa muno muZimbabwe ndisu isu vemuZimbabwe takatenga tega
Iwo ukama nedzimwe nyika wakakosha sei pakurwisa denda iri Dr. Maomfa?
Shamwari wedu nedzimwe nyika dziri kutipawo mavaccine waramba wakasimbarara. Munotozviziva imi makanzwa president wachitaura pa news wachiti tiri kufara tapiwa mamwe ma nhomba ne People's Republic of China. Saka mavaccine kwatiri isu muZimbabwe hatinawo madosi akati wandei. Tiri kutongomhanya kuti vanhu ngavabude muDzimba vabairwe majekiseni iwawo. Ndochinhu chikurukuru chetiri kumhanya nacho ichocho nekuti mavaccine tinawo.
Zvii zvamunokurudzira vanhu kuti vaite kuti vasabatwe nechirwere ichi kuti tirambe tichisimbaradza dzidziso kuvanhu?
Zvatinokurudzira ndizvo zvimwe chete zvomufunge. Tinongonzwa vanhu vachichema-chema vakanzwa kuti kwabuda new variant, kwabuda Omicron, tikanzwa mangwana kwabuda imwe wana kuti saka zvii zvimwe zvemunoda kuti zviitike. Isu tinoti yeyo hama neshemwari, zvatiri kuita zvese zviri kuitwa kuti zvitibatsire maerero nevariant, ingawe Omicron, ingawa whatever variant inobuda. Zvatiri kuita izvozvo zvinobatsira. Zvatiri kuita zvacho izvozvo ndozvekuti karambai kamuchipfeka mamasiki enyu sekutaura kutamboita, kunyatsowapfeka nemwazvo, rambai kamuchiita social distancing, musapindeka mumacrowd kungofamba famba pese pese.
Chii chakaipa vanhu vakaramba vachifamba famba?
Chirwere ichi hachingofambi chegaka, chinoparira nekuti vanhu vari kunyanya kufamba famba vachimbundirana vachiita zvese izvozvo. Regezai izvozvo, gezai maoko nesipo nemvura, sanitizai zvese izvozvo. Chikurukuru ndochitanga tichingotaura futi ichochi chekubayirwa nhomba iyoyo. Vanhu vakangoita izvozvo hazvinei kuti kwazobuda variendi mukoma kana kuti variendi chimuti kana kuti variendi Omicron. Vanhu vakangoita izvozvo tinotoziva kuti hapana chimwe chinombotibata tinogona kucontrola chirwere ichochi.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwedenda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC wekufamba ichinyoresa vavhoti watanga munyika yese nhasi, asi vanhu vashoma vachienda kunonyoresa kuvhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanhu vashoma nhasi vanga vachinyoresa kuvhota. Pashanyirwa imwe yenzvimbo dziri kunyoresa vavhoti neStudio 7 patownhouse muHarare kwemawa maviri atange tiripo hakuna uya kuzonyoresa kuvhota, uye munhu mumwe auya anga achida kutarisa kuti zita rake richirimo here mugwaro revavhoti. Mumwe wevechidiki anyoresa kuvhota nhasi angoda kuzivikanwa nekuti Rumbidzai ati zvamuitira nyore chose kunyoresa sezvawana pasina vanhu.
Tanonyoresa kuvhota panga pasina mutsedzi, panga pasina vanhu, ndangosvika nekutonyoresa ndikabva.
Vatawanda Magunje vatiwo vaenda kunonyoresa kumusha weHighfield mushure mekunge vapiwa dzidziso nebato ravo reZANU-PF.
Vezika tisati vagotiudza information but vepaturebisis ndovari kutunzira chi information. Vanhu vese vanofanira totokurudzira kuti vanyorese kuti tese tivhote kuzitese tiri vana vezimbabwe.
Mumwe anorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa asina kuda kudomwa nezita atiwo haana chaanga ari kuziva nezvenyaya yechirongwa cheZEC chekufamba kunzvimbo dzinowanda vanhu vachinyoresa vavhoti.
Hakuna especially kumalocations, hapana kana idea so far. Haisi titombori nemawairesi kumabasa kunoti sitombonotogona kumbopika one or two things. For example, imi matoya kumalocation uko hano hazvowesa saizvato zvatinde zvaspread.
ZEC iri kuita chirongwa chekunyoresa ichi nyika yese kusvika musi wa28 kukadzi. Harare nhasi yanga ine nzvimbo dzekunyoresa 31. Amai Fiona Kurima vanove mukuru weZEC mudunhu reHarare, ZEC Harare Provincial Officer, vati kunyange hazvo vanga vasina huwandu hwevanyoresa nhasi sezuva rekutanga vanhu vashoma ndivo vange vachinyoresa. Vatiwo seHarare vakatanga kudzidzisa vanhu nezvekuya kwechirongwa chirongwa ichi musi wa 30 ndira vatsananguro kuti chirongwa ichi ndechekungonyoresa kuvhota pamwe neavanoda kuchinja kwekuvhotera uye havasi kubatsira vanoda kutarisa mastavo kuti arimo here mugwaro revavhoti vatiwo vezek vachange vachifamba nzvimbo dzakasiyana siyana pamazuva akatarwa aya hatina kukwanisa kubata mutauriri wezek amai Letitia Kazembe kuti tinzwe uwandu hwevanyoresa kuvhota nhasi munyika yese asi zeki noti vari kunyoresa ava vakwanisi kuvhota musarudzo dzemabielections ari kutarisirwa muna kurume vachavhota muna 2023 ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Yatarisana nerimwe dutu mpengo rinonzi batsirai ranga richitarisirwa kutanga nhasi. Chiziviso ichi chabva kusangano re Southern Africa Development Committee's Climate Services Center richiti dzimwe nyika dzichatarisana nedambudziko iri dzinoti Namibia, Malawi, Tanzania, the Comoros Islands, Mauritius, South Africa, Mozambique, Angola, Zambia neDRC. Izvi zviri kutarisirwa kukanganisa zvakanyanya nzvimbo dzekuManicaland dzakaparadzwa nemafasha memvura eCyclone Ida achangopera. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumwe mugari wekuChimanimani vapadwe nemaguta akatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda mavo mushure memafasha mu achangobva mukupera.
Takatarisana nemarodzi. Tine marodzi edu kunyanya kwari situ muchira bridge rakarohwa nemvura. Itoita bridge repanonzi pamutsangazi kana patwin river ranga rakavhiringidzwa zvakare. Zvakakonzera kutoti bhazi rinonzi trip transit rotakura vanhu kubva kwakurwa isimba kuenda Mutare and then from Mutare to kurwa isimba rakatombovharirwa ikoko. But pakabatwa raakukwanisawo kutakura vanhu then mamwe marodzi anga akaafektwawo nemalandslides nemiti yanga yakawa ichivharawo nzira akavhurwa saka dambudziko rekufamba panenge pakaita improvement nokukurumidza even marodzi edu from Chipinge tichimanimani nemama akawirwawo nemigamu here and there zvese izvozvo zvakavhurika saka toona sokuti pana cyclone ana pana zvinhu zvakakurumidza kutiendekei pazvakatishanini zvatakasangana nazvo pana idai
ko nhasi zvakamirawo sei nekuti tanzwa vesadak vanoona nezvemamiriro ekunze vachiyambira kuti kuri kuya rimwe dutu mupengo remhepo nemafasha memvura rinonzi batsirai
kuno kuti maNicaland aisati atanga kunaya mukomazulu mvura but kwaka kuri kupisa chero kwakune makore kuri kupisa ndikuri calm just like calm before the storm saka vanhu vari kuzivawo shokerero kuti batsirai ari kuuya and inyaya tiri kungotaurirana pese pese kuti ngatingwariri asi pari zvino mvura isati yatanga kunaya hameno usiku hwataa kupinda hunoti pamwe ichadzvika ichanaya here asi izvozvi kuchakanaka.
Mumwe mugari wekuchimanimani vapadwe nemaguta vari parunhare kuchimanimani kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Nepenyure Voice of America nhasi iri kupemberera kusvitsa makore makumi masere kubva zvayakaparurwa muna 1942. Voice of America inotepfenyura kuvanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu ane gumi nerimwe kana kuti 311 miliyoni pasvondo roga roga pasi rose mumitauro makumi mana neminomwe kana kuti 47 munyika dzinoda kusvika zana kusanganisira Zimbabwe umwe inotepfenyura seStudio 7. Zvirongwa zveVoice of America zvinoburitswa pamasaisai anosanganisira maredhiyo, materevhizheni, nharembozha nepamadandemutande pasi rose. Tabata chizvarwa cheZimbabwe uye vari muteereri mukuru weVoice of America vaFrank Guni ava vanoti nepfenyuro iyi yabatsira zvikuru kuwanisa vanhu mukana wekunzwa nhau dzakaringana dzine unyanzvi zvaita kuti vaive nepfungwa yekuti yakanangana nekushandura dzihurumende vave nemaonero matsva.
Iyi mhemberero yakanaka zvikuru nokuti tikatarisa nhoroondo yeVoice of America kubva kuna 1942 kwayakatangira inhepfenyuro inobatsira vanhu kuti vawane mukana wekunzwa nhau nemashoko akakosha anenge akapepetwa zvine udzamu uye zviri fair, objective and professional. Saka tinozvikudza chaizvo.
Totarisa kuti nepfenyuro yeVoice of America iyi nepfenyuro inotepfenyura kunze kweAmerica, kwete muno muAmerica. Vamwe vachipomera kuti yakananga nekushandura dzihurumende munyika idzodzo. Munoti iwei?
Tingati vanenge vachiti yakananga nekupidigura dzihurumende vanenge vasinganzwisise mashandiro anoita Voice of America, nokuti basa rayo nderekutepfenyura nhau nekuitira kuti vanhu vasingawani mashoko akaringana kana kuti ari objective vawanewo mukana wokunzwa nhau zviri pachena dzinenge dzakapepetwa zvine unyanzvi. Uye Voice of America inepfenyuro isingatemi ine divi rayakarerekera. Kana mukatarisa kubva kunhoroondo yayo, ingori nepfenyuro inobatsira vanhu vakawanda kuti vawane mukana wokunzwa chokwadi sezvachiri. Saka tingati vanhu ivava vanenge vasinganyatsokunzwisisa donzvo reVoice of America inotobatsira kune vanhu vanenge vasina mukana wokunzwa nhau nemashoko ari kuitika munharaunda dzavo pamwe chete nemuno muAmerica zviri pachena. Uye ndingatiwo zvakare vanhu vanoti haitepfenyuro muAmerica kunenge kusaziva zvakanaka, nekuti ukaenda padandemutande unogona kuona news kana paterevhizheni pari padandemutande, kana kuenda padandemutande uchindozvinzwira wega nhau dzenoenda kunyika dzakasiyana-siyana kungava chirungu kana nemamwe marudzi. Zvingori pachena, hazvina basa kuti uri muno muAmerica kana uri kupi, unongodzidzwa nhau idzodzo.
Totarisawo kuZimbabwe, tinoona kuti Voice of America inotipfenyurawo seStudio 7 kuZimbabwe. Zvii zvamungataurawo zvikuru zvauyiswawo nekutipfenyura kweVoice of America muZimbabwe?
Tingati nerimwe divi Voice of America kupinda muZimbabwe seStudio 7 yakabatsira kuchenura avo zvakare vanenge vachinyenyera kuti yakanangana nekupidigura dzihurumende, nokuti mukaona payakatanga vanhu vazhinji vekubati redu riri kutonga reZANU PF kana kuti vehurumende vairamba kutaura neVoice of America vachiti nepfenyuro yevatengesi. Asi vakazoona mushure menguva kuti aiwa ka kutori mukana wokuti vataurewo vachinzikwa nevanhu vakawanda kupfuura avo vanenge vachingonzikwa nenhepfenyuro yehurumende. Takazoonawo kuti panenge pachimboita kupokana apo nepapo mungava muhurumende kana mune mamwe mapato, vanhu vazhinji vanozodzokera kuVoice of America kuiko, nokuti vanenge vachipiwa mikana yakaenzana zvisinei nokuti mwana abva mumba manhingi kana kuti avakarerekera divi rakati zvematongerwo enyika. Saka zvakabatsira zvikuru kwazvo kuti kana vanotepfenyura vari munyika nevatapi venhau, kunyange vavanewo mabasa, kunyange vadzidzire kuti nhau kana dzichitaurwa dzinozopepetwa dzoburiswa dzisina kwadzakananga vanhu vachingonzwa chokwadi sezvachiri.
Chizvarwa cheZimbabwe vari muteereri mukuru weVoice of America vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Bato reMDCT rinotungamirwa naDr. Thokozani Kupe riri kuchema Senator Phyllis Ndlovu vekumateveleland North avakashaya nezuro. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri waDr. Kupe Vantando Ndlovu.
Mutungamiri wepato reMDCT Dr. Thokozani Kupe nemhuri yose yeMDCT iri kunzwa kurwadzikana zvikuru nekushayika kwaita Senator Phyllis Ndlovu vekumatinotsi. Muti mukuru wadona, tasara tisisina kana mvuri, tasurukirwa. Senator Ndlovu vangadaro vasisipo pakati petu, asi muhana dzedu nemumwoyo varimo novarangarira.
Makatanga kushanda navo riini chaizvo?
Takatanga navo pasa reshanduko muna 1999, asi nanhasi tanga tichionavo kusvika nguva yavatisiya. Ndinoti uhama neshamwari ngavanyaradzwe. Mhuri yose MDC yarasikirwa zvikuru, ndimai vakazvimisikisa pabasa ravo.
Mutauriri wemutungamiri weMDCT Dr. Thokozani Kupe Vatando Ndlovu vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti America yakagadzirira chero chauya pakunetsana kwayo neRussia panyaya yeUkraine. Russia yaunganidza mauto akawanda pamugano wayo neUkraine. America nenyika dziri mugongano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO zvichiti iri kuda kupamba nyika iyi. Russia inoti haisi kuda kuti Ukraine ive nhengo yeNATO uye inoda kuti America inova nhengo huru mugungano iri irambidze. Asi America iri kuramba kuita izvi uye yakurudzira sangano reUnited Nations kuti ritange kuziya nyaya iyi. Asi Russia iri kuramba kuti ine urongwa hwekupamba Ukraine. America iri kutumirawo zvombo zvehondo kuUkraine. Kunyange hazvo gungano renyika dzekumavirira kweAfrica reECOWAS rakatemera mali zvirango mushure mekunge mauto apirigura hurumende, mitambo yechinyakare inonzi iri kuenderera mberi. Nyika iyi yagara ichizivikanwa kwemakore nekuita mitambo iyi zvinova zvinokwezva vashanyi vakawanda kunyika iyi. Asi nekuda kwekusagadzikana kwemunyika iyi vashanyi vave vashoma, asi vanhu vemumali vakawanda vari kuenda havo kumitambo iyi inosanganisira kuimba nekutamba. Mitambo iyi iri kutarisirwa kutanga mudunhu reNiger svondo rinouya. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kurudziro yagavhuna webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya yekuti vanhu vashandise mari yemunyika zvakanyanya ipfungwa yakanaka chose, asi zvinoshanda chete kana mari yemunyika iyi iine uremu hunounza chivimbo muvanhu. Vachitaura kumusangano wavakaita nevemabhizimusi svondo rapera, vaMangudya vakati kushandiswa kwemari yekunze munyika kwakaonekwa kuti hakukudze upfumi hwenyika kunze kwekungodzikamisa chete mitengo yezvinhu. Vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanhu vemunyika vanofanirwa kuve nechivimbo nemari yemunyika kuitira kuti itambirike.
Icho ndechokwadi, asi kushandiswa kwelocal currency kunonyanya kudetermineswa neconfidence yevanhu munyika imomo mulocal currency iyoyo. Endo zvakare confidence mulocal currency inodeterminewa zvakare ne yatinoti pachirungu inflation. Inflation inoderedza kusimba kwemari, zvoita kuti vanhu vakawanda vasade kushandisa mari iyoyo.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, avanoti chivimbo nemari yemunyika chinofanirwa kutangira kuhurumende.
Ndinoona sokuti zvichanetsa kuti tinge tichikwanisa kushandisa local currency yedu, nekuti chero tikatarisa hurumende ine zvinhu zvakawanda zvayakutadza neforeign currency, zvinosanganisira chero matoll gates chaiwo. Saka ukaona hurumende yacho pachayo ichichadza neforeign currency, yochizoda kuti vanhu vashandise local currency, ndinoona sekuti chinhu chinenge chakati womei.
Vaimbotungamira sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanotiwo mari yemunyika inofanirwa kuzvishambadza kwete kushambadzwa navaMangudya.
VaMangunja havasi mutsva mune zveupfumi hwenyika, ende vari kuzviziva kuti upfumi hwenyika vaporonga. Vanozvinzwisisa kuti mari yenyika haishambadzwe sezvatinoita zvokupfeka kana zvokudya, inozvishambadza yega.
VaMutasa vanotiwo nyaya hombe yaita kuti mari yemunyika ipere simba inyaya yehuori. Asi pane chakaipa here kuti nyika ishandise mari yekunze? Dr. Chitambara vanoti
dollarization ine benefit yekuti inounza a bit of stability, nekuti hurumende Reserve Bank haichisina simba rekuprinda maUnited States dollars, nekuti ndoanenge akushandiswa zvakamboitika zviya muna 2009.
Asi vanoti mari yemunyika inokwanisa kutambirika chete kana nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yadzikamiswa.
As long as my economy is not disciplined, we need high inflation, economy haifambi zvakanaka. Saka I think tinofanira kudeala nenyaya dzeinflation idzodzi nekudzipedza chete. Hunge tadeala nenyaya dzefiscal discipline, monetary discipline, uyo hunge tadeala nenyaya dzeliberalization yeexchange rate. Zvinoitawo zvakare kuti pave neexchange rate stability inobatsira kuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira setatiri kuona.
Imwe nyanzvi mune zvemabhizimusi vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Muponda vanotsinhira pfungwa yekuti vanhu vaite chivimbo nemari yemunyika.
Saka panoda kugadziriswa nematanho akati wandei anofanira kunge achiitwa. Chekutanga kuti mari yenyika inge ichisimba uyezve vanhu vaifarire, chinofanira kunge chiri chekuti imi munofanira kunge muchitengesa zvinhu zvakati wandei muchiendesa kunze, zvakureva kuti munenge muchihora mari yekunze yakawanda, atinoti maexports aya. Maexports enyu anofanira kuramba achiwedzerwa zvekuti muramba muchiwana mari yekunze yakawanda. Yawanda kudaro zvakureva kuti munhu wese ari kuida anenge achiwana paaidira. Izvi zvinoreva kuti hapasisina demand iri excessive yekuti munhu wese anenge achingoti ndiri kutsvaga mari inoti anenge aitsvaga anoiwana nekuti munenge muchiexporta imi.
Vamangudya vakati nyaya yeinflation vachaigadzirisa kuburikidza nekusimbisa kushandiswa kwemari yemunyika pamwe chete nekukasika kuwanisa vanenge vahwina pamusika wemari yekunze mari dzavo mukati memasvondo maviri senzira yekuti mari yekunze iwande mumabhizimusi. Asi nyanzvi dzezveupfumi idzi dzinoti kunze kwekunge hurumende yatora matanho akasimba kurwisana neuori, upfumi hwenyika hunongogadzirisika chete kuburikidza nekudzorwa kwemari yekunze kuti ishande munyika kana kuti dollarization. Munhau dzemitambo, tombotarisa zviri kuitika kuCameroon kuri kutambirwa mitambo yeAfrica Nations Cup 2021. Mumasemifinals emakwikwi aya, Burkina Faso iri kutamba neSenegal mangwana, kuchiti Cameroon neEgypt nemusi weChina. Mafinals emutambo uyu achizotambwa nemusi weSvondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvenhabvu vaMoyo Moyo avakambotambirawo zvikwata zvakawanda muPremier Soccer League.
Hi Blessing, tiri kufara chaizvo nekuona AFCON. Chinongonyanya kurwadza ndechekuti isusu takakurumidza hedu kubuda, asi vakomana vakazotamba zvine simba mumutambo wekupedzisira uya tikakunda. Saka ndodaira kuti tikabva ipapa tichienda kumberi zvinogona kutiitira zvakanaka. Asi pamutambo weAfcon as a whole ndinodaira kuti zviri kufamba zvakanaka. Mamwe matimu makuru akafanana neNigeria neCote d'Ivoire aitaridzirika kunge achasvika kumberi mberi, waifungirwa nevanhu kuti ndo vachange vachitotamba kufinal. Vakatodyiwa vakatobuda. Ndo zvinofadza pamutambo weAfcon uriko izvozvi. Hakuna huru, hakuna diki.
Ngatimbotarise masemifinals ari kutanga mangwana aya, muri kuonawo sei?
Tikaenda panhau yebhora reSenegal neBurkina Faso. Burkina Faso itimu yashamisa dzimwe zvakanyanya nekuti inoonekwa setimu diki, asi zvairi kuratidza muground iri kuratidza kuti itori timu hombe, uyezve munofanira kutotamba makasimba kuti muikunde. Saka ndinoti kuvakomana veSenegal kana vachida kuti vakunde Burkina Faso vanotouya vakasimba. Ukatarisa uyo vakomana vacho veSenegal vakatanga zvisina kunyatsonaka. Mukatarisa mugurupu ratanga tiri pamwe chete navo, vakanga vamwisa chibotswa chimwe chete chavakamwisa paZimbabwe chaiva iyo penalty. Vakazosimudzirawo zvavo zviri kuratidza kuti ivo vakutamba zviri nani. Saka mutambo uyu uchange uchinakidza chaizvo. Asi ndodaira kuti nekuti Senegal iSenegal ichakunda pamutambo uyu.
Ko mutambo wechipiri,
mutambo weCameroon neEgypt uyu mutambo mukuru, ndinodaira ndingauti final before final. Dai zvaibvira taizvipesanisa kuitira kuti Egypt neCameroon dzizosangana mufinal, asi ndizvo zviri kutamba mangwana. Pamutambo uyu ndinoona kunge Cameroon ine ruoko ruhombe nokuti ndiyo inenge ichitambira pamusha. So mukatarisisa mafambiro azvanga zvichiita ndeyekuti Cameroon mabhora ese ari kutamba iri kubvumidzwa 80% of the capacity ye stadium yavanenge vachitambira, kureva kuti mafans avo anenge akawanda nguva dzose dzavari kutamba nedzimwe timu, zvinova izvo zvinopa mukana mukuru wekuti iyo Cameroon iite zviri nani.
Nyanzvi munyaya dzezvenhabvu vaMoyo Moyo avakambotambirawo zvikwata zvakawanda muPremier Soccer League vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chevechidiki kana kuti The Connection na8pm tiri kutarisa chirongwa chekusimudzira vadiki cheNational Integrated Youth Program chakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, uye nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa7 kukadzi. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa yi WhatsApp namba zinoti 001-202-465-0318. Tabatashkwa kumagume chirongwa chedu cha nasi, iwe inesu zwakare mangwana. Kana mchida kutitumira tamba mboja zitu mirei kustudio 7 at voanews.com. Muna kwanisa kuzwa na uzedupa www.voashona.com. Inindini Jonga kandemi irindri mu Washington DC.